Vasi zvirisa nezvemutongo wakapiwa namambo Zimba mushure medare rakagarwa sondera pera pasina hama dzavamugabe chikonzi chamambo Stanley Mondoro chazivisa kuti pamusoro pekufukunyurwa nekuvigwa zvakare kwemutumbi wavamugabe mudzimai wavo amai Grace Mugabe vakanzi varipe mombe shanu nembudzi mbiri sezvo vakaita zvisiri pamutemo nekuviga vamugabe pamba pavo kwazvimba. Amai Mugabe havana kuenda kudare kwamambo Zimba kwavainge vachovedzwa svondo rapera nemusi wa20 Chivabvu sezvo vari kunyika yeSingapore uko vari kunzi nemuzukuru wavo vapatrick zvavo vari kurapwa. Amai Mugabe vainge vadanwa kwamambo kuti vapindure mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba. Mutauriri webato reNational Patriotic Front vaJelus Mawarire vari pedyo nemhuri yavamugabe vati zviri kuitwa kushungurudza madzimai.
Pane chaunga chevarume vaita iya inonzi pachirungu gang up kurwisana neshirikadzi. Ini ndiri munhu akagara navamugabe vatandaniswa naivo vanhu vaakuda mutumbi wavo. Ndine zvavakanditaurira zvakati wandei maererano noukama hwanga hwava pakati pavo nenhunzvatunzva idzi dzakavatandanisa kubva pachigaro. Neku vamugabe vakabuda pachena muna March 2018 last interview yavo yavakaita muna July musi wa29 July 2018 vachibuda pachena kuti vanga vari munhu vanga vachishungurudzwa nekahurumende kemusengabere kavamunangagwa. Vakataurazve kune vaiva padyo navo panguva yavanga vatandaniswa neku kuti vanga vasingadi kuvigwa pahiroseka.
Hama yavamugabe vaDominic Matibiri vanoti mutongo wamambo Zimba vanove hama yavamugabe kutungana kwembudzi sezvo amai Mugabe vasiri ivo vakaviga vamugabe.
Yakamira mhuri yakwakaita mombe kanakuti mhuri yavamugabe handikaidizire kuti vamugabe nhasi vangazi vacherwa mapfupa avo aende kunational munotinyika ende chisusu takagara pasi tikataurirana kuti zvino zvaita mufi akati anoda kuvigwa kwakutama kunove zvokuzadzwa amai vari vabona vazvimba vemwana matongo avari kuita kuti chisusu pachona tinoti kutungana kwasurana gudo kwokuti munhu anongotaurawo zvaanenge afunga asi amai Mugabe havasina vakaviga vamugabe akaviga vamugabe chiisusu mhuri yekwakariga mombe.
Panyaya yesvimbo inonzi iri kudiwa neavo vari kuda kupfukunyura mutumbi wavamugabe vamatibhiri vanoti tsvimbo haisi muguva asi vanayo semhuri.
Uye pari kunetsa nhau iri kunzi yetsvimbo yetsvimbo iyi tsvimbo haina kuiswa muguva vakarigwa muchakapo tsvimbo yakana vachiida vanotaura nezviso yemhuri vamugabe dzavakatirwa tsvimbo yakanga iri tsvimbo yeropafadza mwanakomana wedu achipiwa nemidzime kwazvimba. Kana nhau yazozwisira kuti sei tsvimbo iri kunyaita kunetsa kunzi tsvimbo 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 yakapiwa natateguru vedu vachiziva vachiropafadza mwana wavo.
Imwe hama yavamugabe vagibson Jenani vanozivikanwa samambo Katidza Gombo vanoti mutongo wavari kuziva ndewahamai Mugabe sezvo wakagara uripo pamasamanisi.
Ichokwadi ichocho nokuti sasamoni ndofunga makanzwa kuti mambo vanga vakatopa jajimendi kudhara hodzi chivanhu chinogara chiine jajimendi yacho chero munhu ukamubeza asi jajimendi inenge ichitozikanwa kuti mhosva iyi chivanhu chinoripwa sei saka pasamoni paya akataurwa kare.
Mumwe mugari wekwazvimba vaakatangara vanoti zvokufukunyurwa nekuviga kwavamugabe hazvina basa hurumende ine basa guru rekugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Zvingori pachena kuti pane zvavari kuda pane zvinhu zvamugabe zvacho zvatiri kuziyawo isusu tv.
Pakabvunza mutauri wehurumende vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko kuti hurumende ichaita sei nekuvigwa kechipiri kwavamugabe kumarinda ehiroseka amai Monica Mutsvangwa vati tivatumire mibvunzo iyo yavanga vasati vapindura pataenda pamhepo.
Andichumire ima kwezi enyo amuna ondi mkawonda kuru maewata aloto kukindula isi.
Asipa chini la padange mchande rao re Twitter, mnyori mkuru mbaze reso kuburisi kwa kwa mashoko, evani kumangwana, evatu urumende aite vesu pini. Tawatumira mibunzo kuti vatanangure zizere, asivanga wasati vapindura. Asigweta, Dr. Alex Magaisa, vati ishe ana masimba ekuti munhu afukunurwe.
Havana simba iruru, panda panda tindambona panunzi madzisi. Ane simba rakadaro pamutemo. Zvinoitika ndezvekuti kuzvarwa kwemunhu nokufa kwemunhu zvose zvinotarizwa pamutemo. Ndosaka kuine inonzi Birth and Death Registration Act. Kune mutemozve unonzi Burials and Cremations Act. Kozoita mutemo umwe unonzi Cemeteries Act. Mitemo yese iyoyi hapana hapo pandaona panonzi madzishe kana masabhuku kana vapi vane simba rokuti munhu afukunurwe agonzi akunovigwa kuHeroes Acre. Ikoko kuHeroes Acre ikoko futi kunotori nevamwe vane simba reikoko, ndosaka zvichinzi National Heroes Act. Munhu ane simba rekuti anovigwa apa ndi president wenyika, haikona ishe.
Nyaya dzavanogabe dziri kuramba dzichinetsa sezvo pavakafa nekuvigwa kwavo zvinhu zvakanetsa zvekuti vakatozovigwa mushure memasvondo matatu vafa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.